A very good evening, Zimbabwe, this Thursday, October the 15th, 2020. Welcome to Live Talk. I'm your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 or coronavirus pandemic currently ravaging the whole world, including Zimbabwe.
Yes, in Zimbabwe, we're looking at 231 deaths and 8,055 cases. This is after the Ministry of Health recorded 19 new cases and one death over the past 48 hours. And there's a promising number of recovering cases. And when we look at these figures, they seem to be declining. Although in other countries other than Zimbabwe, we're looking at the US, we're looking at the UK, the cases seem to be rising.
Yes, and when we look at the global figures currently, Johns Hopkins University, based here in the United States, says that there are 38 million COVID-19 positive cases globally, with 1 million deaths. And in the United States, where we're broadcasting from currently, we have 7.9, nearly 8 million COVID-19 positive cases with 216,000 deaths currently being reported. So these are some of the figures that we're seeing coming out of the global scene and also here in the United States. Star.
Yes, Marv, and as we are talking today, it's International Rural Women's Day, and we've seen several human rights organizations calling for the upliftment of women in rural areas through some gender responsive investment, because women are facing a lot of problems during this COVID-19 pandemic. And this year's theme is Building Rural Women's Resilience in the Wake of COVID-19, which shows that many governments and communities will be looking into this issue to uplift women, because we have seen the call to create awareness of rural women's struggles, their needs, and sustainability of rural households and communities. Mm-hmm. Some people in rural areas say they haven't been equipped with the adequate knowledge to protect themselves against COVID-19. So this is what we'll also be looking at, and hoping we'll get our experts, the women leaders, in the upliftment of women.
Mm-hmm. Aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tiri kutarisa isu zuva remadzimai ekumaruva. Tiri kutarisa isu zviri kuitika kumadzimai ekumaruva panguva ino yeCOVID-19. Tinoona madzimai akawanda vari kuti ivo vari kutarisana nezvemhingamupinyi zvakasiyana-siyana, zvinosanganisira izvo kusawana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kunge vachirwisa denda irori reCOVID-19. Uye zvakare vari kutaura ivo kuti zvimwe zvinhu zvakadai sekodzero dzemadzimai vangave vari vekumaruva nekumwewo dziri kuwanikwa idzo panguva ino yeCOVID-19 dzichiwanikwa dzichityorwa. Saka ndo zvimwe zvatiange tiri kutarisa kuti zvakamira sei nyanya panyaya yekubatwa kwemadzimai ekumaruva, kuti vari kuwana here zvikwanisiro, uyezve kuti kodzero dzavo dziri kuwanikwa here dzichiwanikwa idzo yatingatiye kuti dzichirespektwa nevavo vagari vemunzvimbo idzodzi. Tinotarisa zvakare kuti pasi rose neZimbabwe vakange vari kurangarira zuva remwanasikana nemusi wesvondo wapfuura, rinozivikana iro rokunzi International Day of the Girl Child. Saka zvizhinji zviri kuitika panguva iyo ino, uyezve tichange tiri kuzeya nevanyarikani vedu kuti vanoona sei zviri kuitika munyaya iyoyi yemabatirwo ari kuitwa kodzero dzemadzimai. Star.
Yebo ke, namhlanje ke sikhangela udubo olubhekane labesifazana emhlabeni jikelele. Sikhangela ukuthi abaningi balwisana legcikwane le-COVID-19. Yebo ke, siyabona ukuthi njalo emhlabeni jikelele igcikwane leli selihlasele abantu abaningi abedlula izigidi ezingamathumi ezizinkulungwane ezingamachumi amathathu, singilapha ke sikhuluma nge 38,599,508 cases. Njalo selibulele ke abantu abedlula isigidi esisodwa. Sibona njalo ukuthi eZimbabwe sebengamakhulu amabili 231 ababulewe yileli gcikwane, kwathi abahlaselwe yilo sebe zinkulungwane ezisitshiyagalombili ke zikedlula lelo nani i-8,055. Litsho njalo ke ugatsha lwezempilakahle embikweni eliwethula nsuku zonke. Sikhangela njalo ukuthi lamuhla lelanga lokunanza amalungelo abesifazane, singathi thina yi-International Women's Day global, yikho-ke kukhangelwa abesifazane lapha abahlala emaphandleni, labo kukhanya kuningi okubahluphayo okungafani nalaba abanye babo abasemadolobheni. Njalo umhlonitshwa wethu wokuqala esizakhuluma laye lapha ngunkosikazi Juliet Nkiwane wenhlanganiso elwela-ke amalungelo abesifazane ye-Women Development Association of Zimbabwe. Yena-ke usebenza kakhulu labesifazana emaphandleni lapha nendaweni eziningi. Sake sikhulumelaye nje kuyona la umsakazo esitshela ngehlelo eziningi. Siyakwamukela kuhlelo nkosikazi Nkiwane. Ye, kodwa esingathi ivolume kuphansi kakhulu. Liyangizwa kodwa? Ye, hayi, sokungani kuyezwakala mbijana kathesi. Ye, siyabona ukuthi lamhla lilanga-ke lokunanza amalungelo abesifazana emaphandleni. Njengenhlanganiso lingasichasela ukuthi kuyini eselikwenzile ukuthi linanzeleli la?
Thina njengoda zisithandekile sithe izolo mhlaka-14 sabuthana nama-members ethu sikhumbula, sikhumbuzana, sifundisana ngaleli langa. Njalo sijabulela ukuthi njengabomama bemakhaya kuningi esikwenzayo, iningi contribution esiyenzayo ku-economy naku-society nje general, lapho sihlezi khona lelizweni nje general.
Yebo ke, singathi-ke ngesiNgisi, how did you, what exactly did you do to commemorate this day as an organization?
What we did, we invited groups. We have a number of groups. So we invited each group to send one or two representatives to bring their produce. Some are doing basketry, some are doing doils, some are doing garden. They are doing a number. Some are even going to Messina to order buying and selling. Now that we did not have Messina, they're buying around. We have China shops, we have shops, Messina shops in the country. So they're ordering goods and selling in the communities. So we requested them to bring their produces and sell among each other. Each group would buy for its members who are not there. So we were not really forcing, but encouraging groups to buy goods from other groups so that they benefit economically.
Yes, and so did the women come in their large numbers, and what exactly, what products did they bring to the event?
Not really in their numbers. Usually, you usually have a large group of people when we have such commemorations. Like at times we clock 400. But this year, because of the COVID-19, we had to be COVID compliant, and we requested only 30 groups to send in their members. So we were 35 in number, including our staff members.
Yes, and what products are we talking about here, which the women produce themselves and, you know, trade it?
They brought things like doors, chair beds, craft work like mats, basketry, a lot. What they do in their gardens, garden produce.
It's what they got. Okay. So COVID-19
Nxa unanzelela thina eminyakeni ngenxa yodazi nxa sisiba le mcimbi ende siba ngamakhulu sibili enxa kwesi sikhathi sifika amakhulu amane kodwa lo nyaka ngenxa yokuthi i-COVID imithetho kahulumende ithi abantu babe less than 50 nxa lilo mcimbi sacela amagruphu ethu ukuthi igruphu nganye nganye ithumele umuntu oyedwa kumbe ababili abuye lezinto abazithungayo babuyile-ke labo madoyilabo izingcebethu amamethi ama-chairbags nalokhu ababenza ezingadini kwathi laba abayenza i-buying and selling babuya lezinto abazithengisayo kwathi laba abenza obekary babuya labo ma-scones labo makhekhe bekuthengisa nje sikhonapha emcimbini wethu so in number abantu kube amagruphu angu-30 besiwanxusile la kwasekuthiwa le-staff set sabangu-35 asibanga baningi kodwa injongo yethu ihambile sibili
hayi kuhle kuyezwakala siyabonga kakhulu
VOA Africa in Zimbabwe has moved to a new satellite. Listeners can now find us on SES5 band and C-band transponders. Continue counting on us for the latest news, music, sports, and more. Now with a better signal and a better sound. VOA Africa in Zimbabwe, your best source for news and information.
Aiwa, tinoku chingamidza ipachirongwa. Regaiti mbonzwa isu ehe. Regaiti mbonzwa zvikutarisana nemamwe madzimai vari kwarusa. Tinoku chingamidza ipachirongwa asisi
kuchina.
Wema. Ehe, mukati tsanangurira kuti zvii zvikutarisana nemadzimai. Vari kumarwa ikoko kwamuri kwarusapi
madzimai especially madzimai vechidiki vachine vana vachiri kuenda kuzvikoro vari kunyanya kusaranyikana nechallenje yekuti vari kunyanya kuita overworking yakanyanya kushandira mhuri dzavo especially kumakurima nguva yekurima vanonga vari kusafa kuti vaonekwa vari kurima nakuti vaone kumari icho kuti vaendese vana kuzvikoro saka ndiro big challenge yari kunyanya kushanganisakana nevakadzi vechidiki but zvakadaro vanongoshingirira nekuitawo netumaprojekti zvakafana nekuchengeta huku nekuchengeta vamutsuro zvakasiyana-siyana nekurima magadheni
totarisa panguva ino yecovid-19 mungati imi madzimai vekumaruwa muri kuwana dzidziso yakakwana here pamusoro pedambudziko rechirwere ichi
ya at least tiri kuwana dzidziso yakakwana vanoona nezveheath kuarea kwedu especially kumutasacentral variko vanoita nezveheath vanofamba vachidzidzisa every time kuti chirwere checorona ichi mukasangana nacho munochihodha sei chinodzirirwa sei garai makapfeka mamask vari kuita basa ravo wezveutano
pane zvamungada kuona zvichigadziriswa here semadzimai ekumaruva sezvo zuva ranhasi riri zuva rekurangarira mabasa anobatwa nemadzimai ekumaruva
ya tinokwanisa tiri kungokumbira kuti zvinhu zvinova zvinodawo kugadziriswa ndezvekuti wakadzi especially wakadzi tirofanawo tii tiri kusimudzirwawo mumabasa atinonga tiri kuita iwo kana dziri ari ma programs ekurima kana ekuita zvema projects tatingokumbira kuti tingosimudzirwawo pazvidiki zvacho zvetinonga tiinazvo izvozvo.
Totarisawo vana vechidiki tikuona kuti vasikana vakange vaine zuva ravo reInternational Day of the Girl Child nemusi wesvondo, vasikana vechidiki ikoko kumaruva vari kuwanikwa vachiwanikwa kodzero dzavo dzichichengetedzeka here?
Ya, vasikana vechidiki vari kuwanikwa vari kuchengetedza vari dziri kuchengetedzeka kodzero dzavo. And then tine vamwe mamwe maorganization akafanana neyo Well Plan International vanouya vachidzidzisa vana kuchengetedze kuti kodzero dzavo dzinochengetwa sei. And then iwa mumavillages varimo futi vanoona nezvevana zvemachild abuse nenei vanonga vari kungovadzidzisa most of the time.
Pane zvimwe zvamungada kuona zvichiitwa here panyaya iyo yekuchengetedzekwa kwekodzero dzevana zvishanu?
Ya, tinonga tiri kuona especially kuvana vechikoro kuti nedzimwe nherera dzinonga dziri kana kuti muarea. Saka nherera idzodzodzo vana vasikana especially vana vechivasikana tinoona kuti nguva zhinji vana ivavavo kana at least akasvika grade 7 akuenda kubasa, but kodzero yake ngekunga ari kuenda kuchikoro ichidzidzawo zvichifananawo nezvinodetwa mwana wemukomana. Saka especially dzinonga vana vechidiki vasikana vanonga vasina vabereki wese kana kuti vari kuchengetwa ndivana mbuya. Wana mbuya wanongonanga vasina ruzivo rwakakwana rwekuti mwana wemusikana ikodzero yake kuti aende kuchikoro. Vanonga vakutobvira kuti otochengetwa nemwana yekuti dai aenda kuchikoro aende kuchikubasa. Saka tinongokurudzira izvozvo kuti wana iwo wana vanhu wese vasikana kana paine maorganization angu anozobatsira kuti wana vakadaroso vaende kuchikoro varapo vari kudzidza kuti malevels edu awo afanane newana wakomana.
Aiwa, tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Hearing there from one of the women in the rural areas from Rusape, she was just talking about some of the issues that they are facing there in the rural areas. So she was saying she hopes that the government will do more to make sure that some of the issues being faced by young girls, especially access to education, she said that this, is taken care of, because she says there are some organizations that have been working in the rural community where she's at in Rusape. She mentioned Plan International and other organizations that have actually come in to speak about the rights of the girl child, and also to speak about, how women's how women can also be respected in the work that they're doing. Because she said there are a lot of women, young women, that are actually finding themselves, even during this COVID, going to till the land in order to make sure that they bring in money to look for their young kids. So those are some of the issues that she spoke about.
This is Kiwane of Women Development Association of Zimbabwe.
In the wake of COVID-19, that was our theme for this year. So as frontliners or as women are frontliners of responding to every pandemic, every situation, so we have to give them information. We have to give them tactics. We have to give them means and the ways of fighting this COVID-19. When we started, we made sure that we give them information about the disease, how it is spread and its symptoms. We had to put placards and posters at places where they get water, at bus stops, call meetings, WhatsApp groups, and send information. And when we got to know that we need to wash our hands, we really went further and taught them how to make what we call scoop gear, bottles of water at every gate for every visitor to wash hands. And at every funeral, we used to encourage women to run with the scoop kiosks, place them everywhere for people to wash their hands. So we have to what we call scoop gear hang-up campaign. We also went on, and even social distancing, went together with scoop gear campaign. We went on and taught them how to sew masks using old clothes or new clothes, because, you know, buying masks was going to be a problem. So women used to sew. We had patterns for children, patterns for adults, patterns for men. So we also gave them those means to say it's not the new one that can work, but whatever can cover your face, your mouth, and your nose. So that is how we did. And I'm happy that every homestead where we have got members, we have these group gears, we have these boxes of water. Those that did not have means of buying, we said in groups they bought AMA detergent and shared in groups of 10, so that every homestead could have. They also do a lot of work at Masimini and everywhere. So we made sure that some of the work that we do, we take them to where they work, as in their gardens. They have got craft clubs. So we went there to educate them so that we did not call them to gather in large numbers.
Well, that seems like a lot of projects, but how effective are those projects? Are the women adhering to wearing the masks which they saw? And does the scoop gear really work? Does everyone have it till they know how to use it effectively?
The scoop gear works really very much. As it is, schools are opening. Grade 7s have opened, form 4s have opened. What we have done, women, SDC, went to the schools and put these scoop gears in almost every classroom door so that children wash their hands. The masks, yes, every woman, they always hang the masks in their mouth. But there's this element that people think the mask is only maybe for police, and when you approach a group, after greeting them, you lower your mask. So we are still encouraging women not to lower their mask wherever and whenever. They always wear their mask. Even if they go to towns and buses, we encourage them not to wear these masks for the police, for people to see, but for them to protect themselves and other people.
Yes, just in brief, can you explain to us how the scoop gear works?
The scoop gear, we have 5 liter gallons. We pour water, then at the side, we open a hole fit for a barrel of a pen barrel. Then we put it there. Then we hang it over two pillars, sticks. We put a rod. Then we hang the scoop gear there. We also put a gear, like a heavy. It can be a stick, but something heavier than it. So that when you get to your homestead, you don't touch the scoop gear, but you only put your foot on the gear, and it will spill some water. You wash your hands there. That is what we call scoop gear. The gear that is where we put our feet, like the gear in the car, is what gives it its name, the scoop gear.
Very interesting indeed. Kulabo ke abangezwa isingisi ungabachazisela ngamafeatures ukuthi yiziphi inhlelo selizigqubile njalo kuziphi isigaba zelizwe ezokuthi abesifazana ikakhulu emaphandleni bezenqabele ekuthelelelani igcikwane leli
ele-COVID-19. Thina lo nyaka sivele sathi umnyaka uqalisa sahamba le timu ethi building rural women's resilience in the wake of the COVID-19 pandemic. So saqalisa ukuthi omama nxa sisemakhaya asibali maphepha asinamaredi. Sakuthatha ukuthi kumele omama sibanike information vele kuyini COVID. Saqalisa ukubhoda nezikotho, thina sinazikotho endawo eziningi kule mithombo. Saya emithonjeni, saya ema-bus stop, salungisa amabhakani sibanika ukuthi information ukuthi kuyini vele i-COVID-19, vele iqalisa njani, ithelelana njani, ibonakala njani ukuthi usulayo. Nxa usulayo sekumele wenzeni. Sabanika-ke information. Sasuka lapho sathi thina abantu sekufika ukuthi asigeze emzandla ukuze sizivikele ngalokhu. Sahle sagijima le-scoop gear. Sagijima sathi umuzi wonke awube le-scoop gear. Saba lama-members ethu sigrubhane ukuthi wena hambe imizi engu-10 yena hambe imizi engu-10. Sayibhobha imizi safundisa o-scoop gear. Fortunately-ke kulama-5 mita abantu behola i-care. Abangaholiyo sibanika ama-5 mita lawo ukuthi balengise emzini yabo. Abanye ku-scoop gear kumele sithele imithi okunjengaba sunlight liquid or domestos or GQ abanye bafaka imyoda. So lokho kuthengwa abanye bebengela mali yabo. So sasigrubhana sithi thena nini kumele lithenge imbodlela ye-sunlight liquid lichathekelani. Nilokhu lisadinga futhi okunye okwesibili, nilokhu lisadinga enye yesibili, at least selila bakwenza omama. Sasuka lapho-ke sakunazelela sesizwa ukuthi valani imilomo lamakhala. Saqalisa ukuthi ukuyathenga kunzima. Sasesiqalisa-ke ukuthi bomama asiwatheni amadendethu. Sawatha okusaqinileyo amakawuso lawo esingasawagqokiyo. Saqalisa ukuthunga. Saba le phetheni yabantwana, phetheni yabomama, phetheni yabobaba. Uthi asithungenini wonke umuntu avala amakhala lani nomlomo. Sakwenza sibili. Nxa uthutsha kumbe siyasebenza, besisebenza khathe sedamu. Wonke umuntu egqokile imaski yakhe. Nanxa uthutsha sibili vele edolobheni, na usibone sibili wonke umuntu eyilungisa uthi uyavala amakhala, wena ovela khatshana umpathe emkhuhlane. Sibona ngani sisebenze kuhle kakhulu. Ezimfeni besihle sithi ungathiwa konakabani sihle sigijime. Omama bayemeka sure ukuthi asisoda i-scoop gear zimbili zintathu ukwenzela ukuthi abantu bangaze babuthana sebesiyageza. Omunye lagezele, omunye lagezele, kungabi lamagrupu amakhulu ekugezeni. Nokuthi kumbe sidlela khona ngale siyageza. Zona lezi izidimbo ebezwile e-South Africa ngingakazibambi ngihle ngihleze, ngiqethe ukusibamba ngihle ngihleze. Futhi besingakhuthazi bonabo body viewing, sahle sathi asingakhangelini izidimbo ngoba simazi ukuthi umuntu usengayo. So ziningi inhlelo besizenza sibili njalo sibona ngani ziphumelele. Ungahamba sibili lakhe esilamani bemba zethu khona nizenenge labo sigudiya.
Ye, kodwa basebenzisa ngemfanelo i-scoop gear lezo njalo mama sibagqoka ngemfanelo.
I-scoop gear siyasebenza ngoba nxa ungena emzini abantwana la bantwana abancane sebehle bethi gogo alihlezanga usukuye kuyegezi izandla. Ama-maski kusashele kancane ngoba siyawagqoka sibili sihamba. Sesifika ebantwini ubone singajayelana, ubone umuntu usehlisile imaski yakhe. Sisakhuthazana ukuthi heyi noma nini imaski ayehli emakhaleni lemlonyeni, ayibuyi esilevini, ayihlali khonapho ngaphandle nxa uwedwa nje.
Ye, ezikolo-ke lakho singenile yini imzamo-ke?
zivuliwe kateso grade 7 labo fomba vulile ama SDC vele sawa trainer lawo kodwa bahle bakhulumana labazali bayafaka oscoop gear ukuthi abantwana bathole ukugeza ngoba indawo ezinzeka zilamani kungakho omama babona ukuthi oscoop gear laba bahlala belamani ezikolo kuhlala kulamani bayathintana ukuthi abantwana bangasweli ukugeza kunzima ngoba umama udinga wakhamani ayedinga lawo esikolo kunobunzima obuthize kodwa omama bayazama sibili la mamaski kodwa uvalo lwethu lusokuthini basesebalutshana abantwana khathesi basakhuzela basafundisa laba ngabangani baqotho kase kubuya abaninyane siza kuphatha yini sizokhu sisakhulumisana ngakho ukuthi senze njani kodwa le makhasi esiwafundisiwe abantwana ningadlali zibambana omunye kadlalele omunye adlalele ngokuthi ama-mask nxa sebedlala sihle sithi lingawatshintshani kuyabulala lokhu sebezama abantwana sebehle bakwenza ukuthi imaski yomunye yinto enyanyekayo asazi kumbe sebesesikolo singasekho abadala bazakwaneliswa
yebo ke hayi kuyezwakala yebo libe libambe khonapho
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Very interesting views there.
Yes.
From this is Kiwane of Women Development Association of Zimbabwe.
Yes, very unusual, shall we say, innovations that have come up in COVID. And, I like the innovation that they are talking about, the scoop gear, I think they are calling it. In that area. Tofunza nerumirwa mai kuti pane zvamanga muri kuita here pazuva reInternational Day of the Girl Child uye zve pazuva rino remadzimai ekumaruva panyaya yeCOVID-19.
Zvekutanga muchando regerera neshona yangu.
Aiwa munongotaura muchidimbu toenda kune vamwe. Taurai henyu muchidimbu.
Taita zvakawanda. Kuti auye from magroup akatumizira each group yanga ichitumidzirawo mudzimai 1 achiuya nezvavanoita ikoko vakauya nemabhasikiti avo vakauya nemadheide avo vakauya nezvemagadheni vachitekeserana ipapo ende taikurudzira kuti magroups ngaatengere ese magroup ngaatengere kuitira kuti asaende nezvaakauya nazvo akasengazvo saka zvakafamba nekuti izvino vanga vasipo vaifonerana kumawhatsapp kuti pane chakati nechakati ndikuvi grei vanga vakauya nemari vamwe vachikwereta kuti aiwa mari chauya ngazviuye kunoku adhakatengesa vakasara zvinhu zvishoma-shoma izvino vaya vano hodha vachitengesa kumachina shops mashinari kunoku vakatengerwa nekuti zvinhu zvavo tinokurudzira kuti ngazvinge zvakachipa-chipa pane izvo zvemazvitoro
aiwa ndeichimbonzwa kubva kune vamwe madzimai vari kwarisape alo tomboenda kwarisape panyaya yezvikwanisiro zvinoshandiswa nevasikana vechidiki panguva yavanenge vari kutseya ungatini zviri kuwanikwa here zvinhu zvakadai semapedzi nezvimwewo
ipapo pane big challenge zvinhu zvakadaro hazvisi kunyatsa kuwanikwa zvakakwana saka vana vedu vanogona kunga nedambudziko izvozvo kana kuzvikoro chaiko tsangwa dzacho dzekuti here idzodzodzo unozotongoona kuti mwana apa hazvisi kumira zvakanaka saka nyaya dzakadai nezvemapedzi kumaruwa zvinhu zvaka zvinhu zvinotonetsa kuti tioneke especially kuwana wedu vanonga vagutera.
Saka ini semadzimai vari ikoko kumaruwa, zvinhu zvamuri kukurudzira kune vamwewo vangadai vakateerera panyaya iyo yekutipa Wednesday zvikwanisiro zvekuti vana vasatadze kuenda kuzvikoro nyaya yekumaruwa?
Tinoda kutokurudzira sevabereki semadzimai kuti ngatirambe kana paine zvinonga zvikaobatsirwa tobatsirana, kana paine mwana watinonga tirikuona kuti akada kuti tisarirei pazvinhu zvakakutsvaka pamapedzi, toonewa kuti tinokwanisa kuunganidza mapedzi here nekuti tinokwanisa kuona mapedzi akaita sei, toenda kobatsira vana vanonga vakafanana nevana ivo vanonga vakushaya zvinhu zvakadaro kuti vakwanisa kuenda kuchikoro nevamwe panguva yekuteera kwavo.
Tombotarisa zvakare mamwe mabasa amuri kubata semadzimai. Tinoona panguva ino yecovid vamwe vanga vari kuti zvakakosha kuti mumhuri madzimai nevana baba vawanikwe vachienzanisa mikana pakati pevanakomana nevanasikana, nekuti vanasikana vari kuwanikwa vasingawana nguva yekuti vawanikwewo vachiverenga vachiita zvimwe zvinhu, kuti vanenge vakatarisirwa kuti vaende kunorima vaite zvimwe zvinhu zvakadaro nyanya kumamisha. Zvakamira sei ikoko?
Ya, tinogara tichidzidziswa newe vanonga vakamirira izvozvo zvozvovana kumaruwa kwedu. Tinodzidziswa kuti mwana mukomana unogezwawo mapureti, kana mwana musikana ari kuverengawo mabasa anofanira kunge akaenzana, zvinhu zvakafanana. Hakuna basa rinoitwa rinozingire musikana, hakuna basa rinoitwa rinozingire mukomana, zvinhu zvese zvinonga zvakaenderana. Kana mwana musikanawo arikudawo nguva yekuverenga mapureti asina kugezwa, mwana mukomana une raiti kuti agezwa mapureti mukurobhamba.
Asi muri kuona vamwe vabereki vari munharaunda yamuri kwarisa peikoko vachitambira here dzidziso idzi?
Mafirst days kutambira dzidziso zvinhu zvazvakavarenga zvavanga vasina kuzvijaira, but kubudikidzwa nekudzidziswa kwetinonga tiri kuitwa neveChild Abuse nemamwe maorganization akasiyana siyana waakuita vachizvijaira ende waakuzvikona.
Tombotarisa zvakare panyaya yekuenda kuzvikoro nezvimwewo. Tinoona kuti munguva yapfuura vana baba vaipa mukana nyanya kuvanakomana kuti vaende kuzvikoro, tichiona vamwe vana vasikana vachirodzwa vasati vabvazira. Kwakamira sei kwarisapo?
Izvezvizvi atleast kubva vanhu vaakunyatsa kuziya kuti mwana wemusikana wakakosha sei. Kukosha kwakaita mwana wemusikana ndokukosha kwakaita mwana wemukomana. Saka zviri zvekuti kuenda kuchikoro, waakuenda kuchikoro zvakaenza. Machallenges etinogona kuzotosangana nayo ndekuti mwana unonga akakura asina vabereki, kana vabereki vakashaya, kana vakaseparata uchigara kana kuti neanother parent kana uchigara nambuya, ndo vana vanogona kuzosangana nechallenji kuti kuchikoro angonotadza kuzoenda nekushaya mari yeshufisi.
Pane vana here vakanyanyoomerwa panguva ino yecovid-19 vari kutowanikwa vachitadzawo kuenda? Nokuti tinoona vamwe vari kuchema nyaya yedhata, pane vamwe vana kutaura navo mukoma vari kugweru vachiti nyaya yedhata iri kukanganisa kuti vaite zvidzidzo padandemutande. Zvakamira sei kurusatoko?
Ya, izvezvizvi zvinhu zvakatoma kuti vanaende kuchikoro vanga vari kudzidza paonline. Especially kuri kwedu kwamupumutasa central hazvisi kutogoneka. Network yese inogona kunga iri kutonetsa, inotonetsa zvototi kuchine nzvimbo dziya dzekutoti munotokwira pamusoro pezvikomo kuti mukwanise kufonana nevamwe vanhu. And then padhata rinodhura kuti vana vaonekwa vari kudzidza paonline. Mafoni acho chaiwo chaiwo sofoni yekuti vanga uri paonline nedhata wadzidze paonline hawatorina, hakutomborina. Saka ndiro dambudziko retiri kusangana naro. At least tinotenda zvinezvi kuti magrade 7 wari kuda kunyora wacho wakadzoka kuchikoro, wakuenda kuchikoro. But vamwe the rest kubva kugrade 3 zvichidzika havana chavanokwanisa kuti vaone kusvikira vazodzokazve kuchikoro.
Saka mungati kune hurumende panyaya iyoyi yenyaya takanyanyotarisana padhata nezvimwe zvakadai zvokuti vana vawane zvikwanisiro nyanya kumaruva ikoko semadzimai?
Ya, ini ndingangoti hangu especially pasituation yakadai taingokumbira kuti kana zvichibvira mapurize emadhata anga achidzika kuti vana vese vagone kudzidza paonline kana zvichikwanisika, nekungokurudzirawo government kuti iisowo kana kuti mawifi muzvikoro zvakakomberedza zviri mumaruwa kuti vana vaone vachibhenefitawo ipo pa.
Aminoti mungangoti dei nechirungu here mbijana? Aiwa, kana zvisingatarisike it's okay, regai tiendere mberi, ndichazotranslata hangu ndichiti ini. Saka munoona remangwana rakamira sei tichitarisa mukadzi wekumaruwa senu?
Halo.
Halo, ndoti munoona remangwana rakamira sei tichitarisa mudzimai wekumaruwa?
Yeah, and no, remember that Kumaru kana zvinhu kana since vari vanhu vanoda kuzvishandira wakadzo yemaruwa kushanda vanoshanda mumaminda mao magarden maprojects awo ehuku wakaramba uri kuona masupport neinei zvinhu zvavo zvinoita zvakanaka zvinoto remangwana rwakadzi wekumaruwa rinotogona kukwira pamusoro kupfuura mukadzi wekumushi wekutaura.
Aiwa, tinotenda sisi Christina adziwema vari kutaura nesu vari kwamutasa.
Makatirira kustudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 kilohertz pa shortwave.
So we're hearing there from a lady in the rural areas. She's saying that one of the issues that they are facing is also the issue of young girls not being able to access sanitary wear for them to be able to go to school when they are on their period because, you know, it's just not accessible. They do not have the money. And she's also talking about the issue of data. She says because, you know, data costs have been really expensive, some of the young girls in the rural areas, including the boys, are finding it difficult to do online classes during this COVID-19. So she was appealing to government to make sure that if they can, they have like a places where data is provided free for young girls especially and for those in the rural areas. Then she said, as women, you know, in the rural areas, she feels that they have an opportunity to actually do better than those in towns because they, you know, they can carry on with the farming and with tilling the land and also, whatever other projects that they can come up with during this COVID-19. That's what she was just explaining there.
Amantombazana ke lapha kutshwela impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini, ama-sanitary pads, njalo abanye abenelisi ukungena kubo WhatsApp okwenzeka ukuthi bayefunda ngemtshina yamakhompyutha. Ngakho bacela kuhulumende ukuthi angenele kulolu daba ukwenzela ukuthi abantwana benelise ukufunda. Yebo ke sesibuyela kuwe Nkosikazi Ngiwane. Njenge-Women's Development Association of Zimbabwe, like lahlangana lalo yini ufanayo njengalolo olukhulunywa ngumama weRusape ukuthi amantombazana aswela impahla zokugcina ama-sanitary pads lakho konke nje lokho kwabo data labo online classes. Yebo ke ifoni isazama ukuthi iconnecte selingizwa kathesi.
Uphola amankazana stande.
Yehe, ngiqhubeka.
Yilesi iye sengiyabo.
Yeah, selisemoya ndingakhuluma.
Kuzwa amankazana lufana nale. Ufani sitabelele njengezakha silabo abantwa bethu abanye abangekho elizweni besibakhuthaza ukuthi kumbulana abandawenu ngapha banezinto ezibakhathaza ezinjeamafani i-sanitary wear so besiabile covid abakubo-South Africa botswana abantwana besukaniselane kodwa sekuyi-covid kwaba nzima so babesithumezela imali sathenga ke besisiyathenga bekudura kodwa ke abantwana kabahlalanga bengaphathanga lutho esikuqedisiweyo futhi hand in hand ayi siyibobile ibhoda inika abantwana kodwa lathi sithi thina bomankazana amaniyizebhulilawa wachanini sobe siwathengela amajiki wachanini kube klini abazali bancedisa bawate kube klini ku-ayini baphinde bakusebenzise ngoba lakho singaphuma sikhala silele thina singenzi lutho hayi akusoze kusiphathi bafunde labo ukuzithumela akuhlanzekanga kakhulu sibe sesithi ijiki le-iron kuyancedisa ukuthi into ihlanzeke ukwenza ukuthi siphumuze laba abangekho ekhaya egadewenu bangabe bethenga kokuphela.
Yes, yeah, that's very interesting. If you can put it in English and how you have been helping the girls in the rural areas with sanitary way.
And transformation. They have to fight situations. They sleep and say, ah, the situation is over us. So what we did, we have our girls who are not in the country, some of their sisters who are in South Africa, who are in Europe, who are in Botswana. So we make requests that they remember their young ones. So they were sending to some in South Africa and putting, we also encourage them to show their own. You know, we would look for cloth material that is absorbent to use and so they are reusable. Of course, some were saying it's not hygienic, but we emphasize that zinc and iron would make it hygienic. So they use those and to relieve those who are not here.
Okay, that's very interesting. You also said you have said school initiative.
During this COVID-19 lockdown.
Yes.
So what we used to do, they send us money and buy the sanitary ware. When we get to the issue of data, in the rural areas, radios are rare. So we did not to listen to the radio, lessons. But rather, we used to share on WhatsApp those who had data. We would share which have small study groups. So in those study groups, that is where we used to assist what we used to do. We have teachers. Those who went up to Form 4, those are the ones that we volunteered. Of course,
you have a bit of network problem there, so you keep coming in and out. But
yeah.
You're saying, yes, so we'll come back to you later.
Okay.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kilohertz ku shortwave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kilohertz ku shortwave.
Aiwa aputsa ngatiri kunzwa kubva kuna manzi vane vari kutsaura pamusoro pemaprograma vari kuita vasitaura ivo kuti vari kubatsirawo kumadzimai ekumaruva mukuedza vari kuti vari kubatsana nevamwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri kudze kwenyika vanowanikwa ivo vachitumira mari yekuti pawanikwe pachitengwa machira kana zvinenge zvasara madzimai vachizodzidziswa kuti vanosona sei zvikwanisiro zvekushandisa panguva iyo vana vechisikana pavanenge vachitevera. Tinotanga tiri zvakare tichiedza kuti tibate amai vekuintemba girls trust but network sekutaura kwatirikuita iri kutinetsei vanga vari kutaurawo nepamusoro pezvirongwa zvavari kuita ikoko kunzvimbo yekwamutsasa vachitaura ivo kuti vari kubatsirana mukuedza kudzidzisa kukosha kwakaita kuti mwanasikana awanike iye achiwanikwa achienda kuchikoro vachipawo zvikwanisiro zvakadai semasanitary towels nezvimwewo. Saka ndo zvimwe zvatanga tiri kuda kuti tiedze kuti tikurukure pamusoro pezvazvo. Asi tinonzwa zvakare kuti pane madzimai vari kunzvimbo imwe iri kudhuze negame park kwawanikwa iko kuchirura nyaya dzatingati shumba. Saka imwe nyaya yatanga tichida kuti tiuye nayo ipo pano tichikurukura asi nenyaya yenetwork zvakare tabatsawa tsadza kuti tiwane pana mama maiswa vari munzvimbo iri kukaroi vari kuti iko kune shumba dzarura kunational park iri kuwanikwa idzo dziri kuwanikwa idzo dzichidya mombe uyezve mombe dzevanhu hanzi dzapera uyezve vanhu vari kuwanikwa vachityira upenyu hwavo kunzvimbo iyoyi saka tangatipedza kuti tibate vanonzi mama maiswa kuti vataurowo pazuva iyori rezviri kutsangana nemadzimai vari kumaruwa tichinzwa kuti kunzvimbo iyi yekukaroi kwakamira sei panyaya yezviri kutaurwa kuti kune shumba dzarura panational park iri padhuze nepanzvimbo iyoyi yemukaroi panguva iyo pasi rose riri kuwanikwa iro richirangarira zuva remadzimai rekumaruva saka sekutaura kwataita nenyaya yekuti manetiweki ari kuti netsei nhasi tinokwanisa kunge tichizotamboedza kuvafonera vanga vari kudayira asi tisinganzwisisani asi nyaya huru iri kunyanyotaurwa nemadzimai vari kumaruva inyaya iyoyi yezvikwanisiro zvekuti vanasikana vakwanise kunge vachienda kuzvikoro vachiwaniswa ivo zvinhu zvakadai semasanitary towels ekushandisa panguva yavo ndiwo nyaya huru yatiri kuona iri kutaurwa nemadzimai vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachiti ehe vanhu vangadai zvavo vachitaura pamusoro pekukosha kwekodzero dzemwanasikana asi mwanasikana wechisikana vazhinji vari kuwanikwa ivo vachitarisana nedambudziko irori rekuti kana vari kunguva yavo havasi kukwanisa kunge vachiwana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kushandisa uyezve nyaya yedhata rekuti vaite iye yatingati online schooling panguva ino yecovid-19 ndo imwe nyaya yanga iri kusimudzwa pazuva ranhasi asi tipenderera mberi tichingotarisa tanga tiri kunzwa pane zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa zvanga zviri kutaurwa na91 zvavari kuita kuedza kubatsira madzimai nevamwewo vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachiti vakabatanidza madzimai aya vakauya kuzotengeswa kuzotengesa zvinhu zvavanogadzira nezvimwewo panguva ino yecovid-19 star
Women Development Association of Zimbabwe
that government program I'm not sure very few if anybody are coming into the country very much reduced and even those that are the border jumpers very much reduced we no longer see them
yes thank you there Mrs. Ntuane was of Women Development Association of Zimbabwe, she was explaining about the discouraging the local community, especially women, from viewing bodies that trickle in from South Africa so as to ensure that they curb the spread of COVID-19 in case the deaths are COVID-related, since this is usually confidential information. I'm saying so because maybe some didn't hear my question if I was on mute. And just in brief, Mrs. Nkiwane, we spoke to you here in Studio 7 during the time when there was a project which you were doing with women concerning goat rearing. Is it the program still, is it still ongoing during this COVID-19? Are the women able to pass one goat to the other? Like, what was the case?
The projects are still ongoing. Unfortunately, last year we had a dry spell. People lost a lot of animals, goats, cattle, and everything. Similarly, our projects really suffered that loss. Very few goats are now left within the groups, but the spirit is still the same. When we settle, this year we understand there is a good. There will be good rains. We hopefully our projects are going to boom. So we still want to do the passion project. And because we are not meeting much, each group being isolated to itself, so there was not much interaction. But we hope by January.
Khasisela njalo ke ngesintu ukuthi uhlelo loluyano loku qhubelana imbuzi ngomunye ye liyokhe lusebenza yini
uhlelo loluyano loku lusebenza sibili omama loku belazo imbuzi kodwa last year izulu lingananga kule drought omama mikakulu kakulu vasanivia hayi sezingandiziya ngekile kodwa isipiri umoya olulokuqhubelana ulokukhona and abantu amagruphu ngayinye ngayinye inisiphe ngezimela iyodwa kungela kuhle.
Yebo ke. Ye lokhu buya ukhuluma njalo kusiwa ngabona yiyo leyo networks kodwa ikusasa yabo mama abasemaphandleni ibona njani?
Ah, ikusasa yabo mama emaphandleni. Mina ngithi ngabe umhlaba wonke nohulumende bananzelele banedishi sambeyile omama umsebenzi uyabandela inkulu amanzi abanye abaselazifuyo uyazi uhulumende ngawe uyabancedisa athe ngenye kulokuthi bayegamula ngezandla enomye ne-trekta eyodwa ebhodi kulimele omama uyabona njengokuthi ame ama-trekta ahamba ayelima khonangale omama ngxe bahlakule kodwa uhulumende asiphungulele nje umsebenzi la manzi bawasondezele eduze ukwenza ukuthi angathi amanzi angathi inkuni angathi ukulima konke konke kumkhangele kugcina engasanelisi uhulumende lamanye nje amagubhu ancedise.
Yeah, just briefly put in English, what do you think is the future for the rural woman in Zimbabwe?
My encourage, only government could recognize that women So, to me, if the rural women, I'm talking about the peasant women, by maybe bringing tractors that will be rotating, that's tilling the land for them, and instead of them fetching water far, fetching firewood, going back to the field, you know, it becomes immense for the women. And if you notice, most young women are not in the camp. So most of the women that are in the rural areas are the elderly, and they are no longer as strong as it is. So government should chip in and assist them these agents of change,
yes,
and these great contributors to the economy.
Yes, so we are coming to the end of our show, and what like to say thank you very much, people. I think you are one of Women Development Association of Zimbabwe. Marvelous.
I'd also like to say thank you to the women out in Rusape who actually came in and showed us what is happening in that area. And also, there is an issue in Karoi. I was trying to get hold of one of the women there. My mama is for where they are complaining. The women are complaining that there is a lion which is roaming in the vicinity where they live because they are near a game park. So they are appealing to the government to make sure that, you know, the place is safe, especially for women and young girls, because they say they've lost a lot of cattle due to this lion. So taking from what Mr. Kiwani was saying, apuvanga vari kuti ivo hurumende inofanira kuti iwanike ichipawo zvinhu zvakadai sematrakita kuti vabatsire madzimai vari kumaruva kuti vachere mvura uyezve vachiwanikwa ivo vachivabatsira kurima muminda yavo. So thank you very much to everybody that was following us. And I would like to notify you that this is a pre-recorded program, so some of the figures we may have given you here, by the time you hear this program, may have changed. I'm Marvelous Mthanganya, who are in Washington.
And I'm Sandegele Mthanga saying, till we meet again, thank you very much.